우창한테 좀 좋아하는 말씀이지. 다스러웠을텐가, 못구해진 숨바보지. 바르쿠샤미스카, 우치치고, 신혼본지, 엘렉트로, 콜리지, 중고타오르와. 에, 맘메, 파트로콩고나, 쿠티문안우파노, 쿠타, 270, 쿠타, 사우이나, 지이초초. 에, 사실노이탄데쇼, 쿠티, 무마, 프로빈스, 아싱가티마 프로빈스, 마스테이츠, 이모니모에, 아메리카. 이래, 워티아요. Saka aningawana majority, aningawana 50+1%, 50+% mustate iroro. Ndiyaroba wana mavoti estate yose. Kazinji, no one's waitika kuti, awana ma electoral college majinji, ndiyo awana popular vote. Asi 2016, asuna kuda. Negore rino pamushino kuna otaza kuda. Saka tukutarisa kuti achawana mavoti ema states machinji ndia. Iko shino hapana achawana majority. Nekuti awasati wakipeza kuverenga mavoti kwa chumbota kete si Michigan, Wisconsin, Pennsylvania. E nukuta ora izi nchumbose kunge ndizo za kakakosha nekuti ndo watu nukuti ma swing states. Ekuti mavoti hao anuguna kushandura kuti shino jamira shakadai.
Tichitarisa gore rino tiri kunzwa vamwe vari kuti vanhu vakawanda vakabuda kunovhota zvichienzanisa na 2016. Imi muri kuonawo sei?
Ichokwadi, vanhu vazhinji vakabuda tine mavhota matsva asi chakanyanyisa kukosha muamerica hakusi kuti vanhu vabuda chete kuti vanhu vabudira kupi kwacho uye ndiani abuda. Nekuti tinonzwisisa kuti politics muamerica zvinoti vebato iri vanowanzosapotwa nevanhu vakadai vemarepublicans anowanzosapotwa nevachena mademocrats anowanzosapotwa nevanhu vasiri vachena saka zvino zvakakosha kunzwisisa kuti vanhu vawanda kupi uye mavhoti acho akasangana sei.
Totarisawo matunhu amataura aya angadzi maswing states, chii chashanduka tichienzanisa gore rino negore ra 2016?
2016, ma Democrats, mzare Hillary Clinton, vaka kundwa muma swing states, Michigan kunyanya, muPennsylvania, Wisconsin, anuwe muma states akanga wino, anawa Obama makura apura. Florida ya garaja eno netasi, Florida ingi ya kaviri kwe kapira netro maneru, ya asi muna uvaru kutipari mama makota, chiku pinda, stingango ti Florida shapira. Saka ku Michigan, neku Wisconsin, neku Pennsylvania, ndo kune kwa singa chikini ya hombe, nekuti ndo vanema electoral votes akati o.
Pane za munga taurida vanema Zimbabwe, gerishu nga tijizwa, musa ruzezo.
Ah, ningango ti kuda shukia itida shati sata mbona shukare mamerika, kana nyayeshe kazono gaziriskwa ku Supreme Court, ati sata mboshuono wezozo. Saka, ningango ti kirimu gore rikudziza, kuno kwa Amerika kwa achu tukuziza shicha. Imaonera ngekuti isusu ma political scientists gore rino tanzi musakasika mati chakati ni chakati ndo chukuitika. Tanzibate ya anazenyo kutila kutivanu wasafunduka.